manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 28, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanotambira danho rakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekumbovhara nyika senzira yekumisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Nasi tiri kunzwa kana vanhu vachikwanisa kuteedzera zviri kukurudzirwa zvekuti vagare vasiri pedyo nemumwe kwemita imwe chete kana kuti social distancing panguva iyo vanhu vakawanda vachigara vakamanikidzana mudzimba. Mapurisa nemasoja anoswera achivharisa nzvimbo dzinotengeserwa zvinodhaka muchinoi pamberi pelockdown iri kutanga nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika ichange yakavharwa kwemazuva 21 chete kubva nemuvhuro senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Danho rakatorwa nehurumende iri riri kutambirwa nevakawanda asi rasiya vamwe vachichema-chema. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro manheru kuti hapana achabvumidzwa kubuda mumba make kuenda kubasa. Kusara kwevashandi vemuzvipatara vanenge vachishanda kurwisa chirwere checoronavirus pamwe nevakuru vakuru vemamwe mapazi ehurumende.
Starting Monday, 30th March 2020, and subject to further review, Zimbabwe will be under a total lockdown for a period of 21 days. This means all our citizens are required to stay at home, except, of course, in respect of essential movements related to seeking health services, to the purchase and procurement of food and medicines, and for other essential supplies and critical services.
Danho rehurumende iri rarumbidzwa nemutungamiriri webato reMDC vaNelson Chamisa.
Mashoko atingatanga nenguva tichikurudzira kuti ange achiitwa nokuti simuono wedu ndokuti zviri nyore uye zvakachipa kuti tidzivirire pane kuzorapa. Muchirungu anoti prevention is cheaper than cure. Saka kureva kuti zvaitika izvi uye zvanzi Zimbabwe imbomira, mashoko atinowirirana senyika raasiri ematongerwo enyika zvava zvekurarama, zvava zveupenyu, tichitarisira kuti nyika yedu inoda ani naani kuti anga ari mupenyu achirarama.
Zvichakadai, mutungamiriri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vakurudzirawo vezvitoro zvakapiwa mvumo yekuvhura mabhizimusi avo kuti vasakwidze mitengo yezvinhu panguva iyi vachiti sangano ravo richatora matanho akaomarara kune vachawanikwa vachikwidza mitengo zvisina mwero.
Nezvitoro tinovakurudzira kuti ngavasakwidzewo mitengo. Takaona kune dzimwe nyika kuti panomhanya vanhu vachinotenga vanobva vakwidza mitengo. Saka isisu tapa danho rekuti mitengo haisi kuzokwira, mitengo yeiyo yatingati mabasic commodities, zvinhu zvinodiwa mumba zuva rega rega panguva yega yega. Tati isusu zvinhu izvozvo zvisakwire mutengo.
Kunyange hazvo vaMnangagwa vakakurudzira kuti vashandirwi vabhadhare vashandi vavo panguva iyo nyika ichange yakavharwa. Vamwe vashandi vakaita saamai Mesia Muchichwa vanoshanda pane imwe kambani iri muEastleigh muno muHarare vati vatoziviswa nevakuru kubasa kwavo kuti vachabatirwa mari nekambani yavo pamazuva vachange vasiri pabasa zvichitevera danho rakatorwa nehurumende iri.
Maindians, zvavanoita vanokutorera madeza avo kubhadhara. Nongo ndo kubadara kutora madaisa ako ndo kubadara bosa nawo badara ngo gara kumba ke. Bada isi mosha yedu ke. Atisa tata tawo ti 20 lockdown atisi.
Izvi zvashorwa nemutungamiri wesangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vati vachatora matanho akasimba kuvashandirwi vanenge varegedza kubhadhara vashandi panguva yekuvharwa kwenyika iyi.
Saka chaitika icho hachina kuitika nokuda kwevashandi, zvaitika nokudawo kwaMwari. Saka wama bizimisi wano fana kuzisisa ya wano corporate social responsibility ya ndopa wano fana kutiwoneke. Sisa kitato mbobzika zika kusika kumutemo. Saka atinotarisi ya kutima bizimisi wese acha badara wa shandi mari zao zemoro. Nekuto batira wa shandi nezime mari zekutu watenge chikafu. Nekutenga zino unza utanana sipo zekugeze salari muzimba zao ne muri zao. Iza zide kuru ziro. Kambani nenge singa ite izi. Tichanya zisaza kanyanyisa. Nokuta ifanunga echisi wana bizmusi. Kuwasha ndiwe na amwe warukuba tosa kanaka.
Hatinao kwanza kutawara ni mtungamiri wesangano runomirira vashandirwi Re Employers Confederation of Zimbabwe va Israel Murefu kutinzwe udivi ravo sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo uye vasina kupindura mibvunzo yatavatumira. Zvichakadai mutungamiri wesangano revanorarama nekutengesa mumigwagwa Re Vendors Initiative for Social and Economic Transformation vasame wadzai vati vari kutambira danho ratorwa nehurumende mukurwisa chirwere cheCOVID-19. Asi vakurudzira hurumende kuti ibvumidze vanotengesa mumigwagwa kuita basa ravo vari munzvimbo dzavanogara sezvo vachiti vanhu vazhinji vari kurarama nekutengesa pamwe nekuita mabasa emaoko.
Isu seboka tinogonawo kubatsira nezvekupfeka zvakachena kusanganisira even zvekukavha miya muromo nemhuno zvatiri kuona zviri kungoshandiswa nevanhu vese nemagloves kuti mamembers edu ange achishanda achichengetedza futi upenyu hwemacustomers avo.
Zvichakadai vachamisa vakurudzira hurumende kuti itaure nedzimwe nyika vedzisvondo pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira kuti vabatsire veruzhinji nechikafu kuitira kuti veruzhinji vasaziye nenzara panguva iyo nyika ichange yakavharwa.
Tinokurudzira kuti hurumende pachayo kubudikidza nemari inenge iri muhombodo yenyika kana kuti shamwari dzakatikomberedza vane mari dzakawanda vari kune dzimwe nyika vanoda kubatsira makambani machechi nemapoka akazvimiririra kubva civic society, international partners, our global partners vaungane vabatanidze nekuverengedza pfungwa kuti vabatsirewo avo vanenge vachishupika vasina chikafu, vasina hupfu, vasina mpunga, vasina zvokudya, vasina zvekunwa. Ndo zvatinoona sekuti zvingagadziriswa. Saka takurudzira kuti ngapa vanenge vane kutambudzika kwokudya nenhamo, nokuti muZimbabwe taita nhamoka mbiri yokuti uku kudumbu tiri kuparara nenhamo nenyaya yeushayi nenyaya yekushaya chikafu nedrought.
Vamunangagwa vakakurudzirawo makanzuro ose munyika kuti aone kuti abvisa marara mumisha inogara veruzhinji panguva iyo nyika ichange yakavharwa senzira yekuti nyika yose inge yakachena. Vamunangagwa vakatiwo hurumende ichaonawo kuti vashandi vemuzvipatara vachange vari pabasa vawana mbatya dzekuzvidzivirira kuti vasabatire zvirwere, uye vakatiwo hurumende ichaonawo kuti veruzhinji vachange vaine mvura panguva iyi. Veruzhinji vaswera vari mumitsetse vachitenga zvokudya segadziriro yekuvharwa kuchange kwakaitwa nyika kubva nemuvhuro. Chirwere cheCOVID-19 icho chakatangira kuguta reWuhan kuChina chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvina pasi rose, uye hurumende inoti muZimbabwe chirwere ichi chabata vanhu vanomwe kusanganisira vazororo Makamba avo vakaurayiwa nechirwere ichi nemuvhuro. Nyika dzakawanda pasi rose dzakatora matanho ekuti veruzhinji vagare mudzimba senzira yekuedza kurwisana nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zviri kukurudzirwa pakudzivirira chirwere checoronavirus zvekuti vanhu vagare vasiri pedyo nemumwe kwemita imwe chete kana kuti social distancing zvinogona kunetsa kuteedzera mumisha inogara veruzhinji umo vanhu vanogara vakamanikidzana sembeva. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Chimwe ochiri kukurudzirwa kuti vanhu vagare vachigeza maoko avo nemvura yakachena senzira yekuti vasabatire chirwere checoronavirus panguva iyo pombi dzemvura mumadhorobha nemaguta akawanda dzisina mvura yacho. Mumwe mugari wemumusha wemufako semarare vaJeans Piri vanoti havaoni izvi zvichiitika nekuti vanogara vakawanda uye mvura yakachena iri kunetsa kuwana.
Pamba ndiri about 12 4 rooms. Zvekuti 1 meter is zvinhuri zvichiita plus nyaya running water iyi ezinezvi mvura yacho yaenda pachibhorani hamenotoita sei because vakurambidzwa nokuungana vachiti 1 meter 1 meter teta unotora mvura pachibhorani saka hapane nyaya.
Mumwe anogara pamba imwe chete navapiri vawarin Jonas vanotiwo zviri kutaurwa izvi zvinogona kuitwa chete kune vanhu vane dzimba dzakakura uye vaine mhuri shoma. Vatiwo nyaya yekuti vanhu vagare kumba kana lockdown inoita sekuti hurumende inovakoshesa asi vakati upenyu hwakavaomera nekuti hurumende iri kutadza kuvariritira.
Vangaite nguva vari kutityira but hapana kutityira kwavari kuita because vanhu vese vakatofa kudhara because kugara kwatiri kuita mvura hapana zvonzitozoita magariro akanaka kana magaramo dzimba hapana zvazvinobatsira.
Asi mumwe mugari wemublock 8 Mumbare uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti coronavirus yacho ichanetsa kudzivirira nekuda kwemagariro ekumanikidza avanoita mahosteri pamwe nekushayikwa kwemvura yakachena.
Vanhu vanenge vakawanda vanhu vanenge vakawanda kuita kunge mbeva dzimba zokuti haaoma hazvekumaazvekutomaaa 9
Munyori mukuru musangano ravana chiremba vanoona nezvekodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vaudza Studio 7 kuti chakakosha kuti vanhu vagare kudzimba dzavo zvisinei kuti vanogara vakawanda here kana kuti kwete. Dr. Matara vanoti kana vanhu vakagara padzimba dzavo hapana anounza chirwere ichi uye zvakakosha kuti vanhu vaitewo utsanana nekugeza nemvura nesipo.
Tinonzwisisa kune vamwe vanogara mudzimba vari family members vakawanda vachigara paimba imwe chete asi tinoti kunyange zvakadaro garai mudzimba dzenyu idzodzo nekuti as long as pasina munhu ane utachiwana kunyange makawanda zvakadini pamba mukasabuda muchinotora utachiwana panze haukubatei muri mudzimba dzenyu. Saka zvakakukosherai zvakakoshera mhuri yenyu kuti mugare mudzimba musafambe fambe nekuti mukufamba panze muchinosangana neuwandu hwevanhu vanenge vabvawo kunzvimbo dzavabva vamwe vabva kunze kwenyika nopakutora utachiwana muchidzokera nawo kumba.
Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa remdc Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende ipe vanhu pekugara zvakanaka senzira yekudzivirira zvirwere zvakaita secoronavirus. Vati kunyange hazvo nyaya dzakaita sekuti vanhu vasaungane uye kuti vagare vakaparadzana kana kuti social distancing dzakakosha, chinhu chikuru chinodiwa pakudzivirira coronavirus kuwanisa vanhu mvura yakachena kuti vageze maoko avo kuitira kuti agare akachena nguva dzose.
Chandinoona chinobatika chinogona kuitwa nokukurumidza kudzivirira coronavirus kuti imhanye zvikuru mahigh density area medu kusupplya mvura yakawanda. Hurumende ngaipe mari yakawanda kumakanzuru vasupply mvura yakawanda nemabhauza nyange zvibhorani chibhorani chogona kudrilliwa in one day chikatoshanda. Tokurudzira hurumende kuti iite itarise zvinhu zvese izvozvo kuti zvinoshandika nazvo ndezvipi. Ndinoona kunge masanitizer ari shure kwemvura ndo iri panumber 1 mvura nesipo vanhu ngavageze nemvura nesipo.
Kunyange hurumende ichiti vanhu havafaniri kuungana vanhu vari kutoungana kuzvibhorani mumaguta sezvo vasina mvura dzemupombi hatina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende sezvo gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Asi vamoyo vakaudza vatori venhausvondo rino kuti zvakakosha kuti vanhu vagare vachiita zveutsanana nguva dzose kuitira kuti vasawirwe nedambudziko rechirwere checoronavirus. Kunyange hazvo pari kukurudzirwa utsanana coronavirus yakatobatawo vamwe vatungamiri venyika dzakabudirira vakaita sava Boris Johnson vekuBritain, Prince Charles vekuBritain, mudzimai wemutungamiri weCanada amai Sophie Trudeau, dzimwe nhengo dzeparamende muAmerica pamwe nevashandi vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence nevamwe. Kusvika pari zvino coronavirus iyo yabata vanhu vanodarika mazana matatu ezviuru pasi rose yakabata vanhu vanomwe muZimbabwe uye mumwe wacho Zororo Makamba akashaya mukutanga kwesvondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Vagari vakawanda muchinoi vanoti vatambira zvirikuitwa nemapurisa nemasoja ayo ari kuvhara nzvimbo dzose dzinotengeserwa zvinodhaka muguta iri. Asi vamwe vagari vaswera vachimhanya mhanya vachitenga zvekudya vachityira kuti zvingangoshayikwa muzvitoro. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Kubva nezuro, mapurisa nemasoja ari kutenderera muchinoya akawanda achivhara nzvimbo dzose dzinotengeserwa zvinodhaka. Kuwanda kwemauto nemapurisa mumigwagwa kuri kuitawo kuti veruzhinji vapindwe nekutya sezvo nguva zhinji mauto achizivikanwa zvikuru nekutyora kodzero dzevanhu. Mumwe mugari wemumusha weruvimbo muchinoi makare vatatenda chitache vanoti danho rakatorwa nemapurisa kubva nezuro rakanaka chose sezvo vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus vari kuwanda munyika.
Mapurisa zvakatanga kuita nezuro muno muchinoi chinhu chatinoona chiri chinhu chakanaka o chinoizoti chikwanise kuita kubata chirwere ichi. However, vakanonoka chitarisira kubvira panga pakataurwa kare kunzi ngatitange kuita mameshures avanhu ndavasende mumabia hose vanhu ndavasende mumachechi nezvimwe zvakadaro saa tinoona kunge vakatiregerera zvakaisoti pamwe chirwere zviwande.
Asi muzvare raiza basa vanoti kufamba kwemasoja mumigwagwa kunopinza kutya kukuru muvanhu zvichitevera kukuvadzwa nekuurayiwa kwakaitwa vanhu vakawanda gore rapera. Muzvari basa vanoti kuonekwa kwaitwa masoja ane zvombo mumigwagwa kunogona kuvekwa pakuti vanhu vamhanye muzvitoro vachitenga zvinhu sezvo zvinhu zvisina kujeka kuti zvichange zvakamira sei kutanga nemuvhuro apo mutemo wekurambidza vanhu kubuda mudzimba dzavo wakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uchatanga kushanda.
And then one of them came back for peace because they don't know. It's just weird.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaIan Kohera vati mapurisa achange achivharisa mabhawa nenzvimbo dzose dzinoungana vanhu kunyanya nguva dzemanheru. Mutauriri weZimbabwe National Army vaOfiasi Makotore havana kukwanisa kupindura mibvunzo yedu vakatitise mibvunzo iyi mutsamba mbozha kuitira kuti vazoipindura kana vachinge vadzokera kubasa. Asi kuvharwa kwezvitoro nenzvimbo dzekutengesera munyika kwatambirwa zvakasiyana-siyana vamwe vachiti danho rakatorwa nehurumende rakanangana nekuchengetedza utano hwemunhu wese. Vachitati vanoti kurwadziwa nenzara kuri nani pane kufa sezvo chirwere checoronavirus chiri kuuraya vanhu.
Shutdown yakanaka wezinezvo kuti tikwanise kudzivirira zvirwere. Chirongwa chati kusapota chaizvo dai vanhu vakwanisa kuteerera zvataura purezidenti zvinezvo kuti chirwere chichakwanisa kuspreada bhos chirwere chirikuuraya. Pakukanganiswa kwekurarama kwedu heti vanhu vanorarama kubva muruoko zvichienda mukanwa saka zvinhu zvichairwadza asi kurwadza kwacho kuri nani pano kuti tife nechirwere ichi.
VaIsrael Nyandoro vanoti kunyange hazvo danho rakatorwa nehurumende rakanaka, chimwe chinhu chakakosha ndechekuti hurumende iite basa rayo nemazvo kuitira kuti muzvipatara zvose pamwe nemuzvitoro zvemishonga munge muine zvose zvinodiwa kana munhu achinge abatwa necoronavirus.
Kuzonzwa kuti panodiwa maventilators, panodiwa protective yatinonzwa kuti yakasvika, ndo zvinhu zvatinoda izvozvo. Marequirements anodiwa muzvipatara zvichachengeta vanhu vane urwere hwecovid-19 anenge amo. Saka tiri kunzwa kuti zvinhu izvozvo zviri kuuya, saka zvinofanira kunge zvaaini place.
Mumwe anga achitenga zvekudya zvakawanda muchitoro cheTM muchinhoi vatsaiso nemunyaradzi vanoti nyika yawirwa nematambudziko maviri ekuvharwa kwezvinhu nenzara sezvo pasina mari uye mitengo yezvekudya ichikwira zvakanyanya nguva dzose. Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende nezuro, vanhu vakawanda havasi kuziva kuti upenyu hwavo huchange hwakamira papi kutanga nemuvhuro apo hurumende iri kutarisirwa kumwaya mauto nemapurisa mumigwagwa nemudzinzvimbo dzinogara vanhu achiona kuti urongwa hwehurumende hwekuti vanhu vagare mudzimba huri kutevedzerwa nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Svondo rapfuura tanga takati tichakupai hurukuro yatakaita naamai Rita Nyampinga, asi pari zvino hatichakwanisai kukupai hurukuro iyi. Saka tichange tiri kutaura naamai Mildred Munjanganja vesangano reZim Thrive, avo vari kuedza kuunganidza homwe yekubatsira vari kusangana nedambudziko rechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu amai Mujanganja. Mungatitsananguro here nezvesangano renyu uye nemabasa amuri kubata pari zvino?
Zim Thrive takaitanga gore rapera tichida kubatanidza nyika tichiti ngatiendei kumba muna April tipembere independence yedu, tione hama neshamwari dzedu, tifare zvikabva zvakuona nekuti tava pakati pecoronavirus. Saka tabva tati okay, tichiri kuda kubatsira nyika yedu, toita sei manje? Vanhu vese ava vanga vari vachititevera vachitiaploda vachiti ngatiitei izvi zvakanaka kubatsira Zimbabwe, vasara vasina zvekuita, vari kutya, havasi kuziva zvekuita. Tikati ngatititorai pfungwa dzedu dzese neall our efforts toisa towards kubatsira situation yatinayo iye zvino. Zvatiri kuda kuita ndezvekuti tiwane mari yekuti tiise mapersonal protection equipment and supplies muzvipatara kuti tibatsire madokta edu nemanesi edu vari kufanira kuchengeta nekubatsira vanhu vanenge vabatwa nechirwere checoronavirus.
Sangano renyu iri rakakura sei uyezve munobva kupi nekupi?
Tiri kwose. Gurupu redu rine vanhu vanobva kuUK, kuUS, Canada, Egypt, kuZimbabwe, kuSouth Africa, Australia. Hapana nzvimbo the whole world pasina munhu weZim Thrive neCOVID-19 Zimbabwe. Iye zvino Facebook group yedu inonzi COVID-19 Zimbabwe ine vanhu 62,000 vari kutera group irori tichivabatsira tichivaudza updated information. Tine madokta ipapo vari kupa vanhu information inovabatsira.
Muri kushanda nevanhu vari muhurumende here? Tichitarisa kuti matimu kuda kuti munoisa michina kuzvipatsara uyezve vari kutambira sei zvirongwa zvamuri kutaura izvi?
Isusu Zim Thrive tine MOU nehurumende yekuti ngatibatsanidzei, ngatishandai tose kuti tibatsire Zimbabwe. Iye zvino patachinja direction yedu yekuti ngatichibatsirai Zimbabwe pacovid-19, tanyora tsamba kuhurumende kuti aedu yaapril yazokona yekuti ngatiitei independence. Saka zvatava kuitai zvino ndezvekuti tiri kutora madonation kuti tigobatsira zvipatara. Saka ndo direction yatiri kuita, tiudzeivo kuti tofamba sei, tobatsira sei. Saka izvino takamirira tsamba inobva kuhurumende vachitiudza direction yacho yokuinda ndatrigard.
Muri kutsvaga mari yakawanda sei uyezve pari zvino matotanga here kutsvaga mari iyi?
Saka mari yatiri kutsvaga i 25,000 iye zvino. Tatanga GoFundMe yamunokwanisa kuwana www.zimthrive.com. GoFundMe iri public, yakatangwa nemacitizens eZimbabwe group redu, iri kuranwa nemacitizens eZimbabwe tichiti chero tikaisa $1 tose tinokwanisa chero kutenga mamask, magloves, masanitizer. Mari yacho ikakura pamwe tinokwanisa kutenga maventilator. Tinotiwana dokta vari kuZimbabwe uko vari kutarisisa zvipatara zvose munyika mose kuti okay, zvipatara zvacho zvinenge zvichichengeta vanhu zvingani. Saka Dr. Grant Murawamema ndivari kuita head that project yekutiudza kuti zvipatara zvakamira sei. Ndiani head doctor weeach hospital vanenge vachichengeta vanhu and masupplies avo akamira sei? Saka tii chatirikufanira kuvatengera isu? Ndo homework yatiri kuita iye zvino.
Mungati pari zvino maane mari yakawanda sei pagofundme apa?
apa gofa ni panda pedzira kutarisa 36 hours takwanisa kuita $1,100 United States dollars pa gofa ni papa. Tirikuona kuti vanhu vari kuda kubatsira kuti tibatsire nyika yedu panguva yakaoma.
Pane vamwe vanombotya vachiti mari idzi dzikawanikwa dzichipinda muhomwe yehurumende dzinogona kuzonyura munoti ine mazwi aya.
Izvo hatisi kupa mari yacho kuhurumende. Tirikuenda kuzvipatara tichiti muri kudei. Saka tirikuita leverage team yedu kuti ngatiti toziva kuti mahosita yavari kutsvakei. Totenga zvinhu zvacho isusu. Tosandisa vanhu vemutimu yedu vanoita macarrier nemafreight voendisa zvinhu zvacho kumusha uku. Initiative iya iri apolitical haisi yehurumende ngeyevana veZimbabwe. Saka tiri kuti isu sevana veZimbabwe ngatibatsire nyika yedu tichibatsira nyika yedu direct. Saka mari yacho haisi kuzoenda kuhurumende.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Mildred Mujanganja vesangano reZim Thrive kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Msanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandebiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tinotarisa nezvekurudziro yemukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations, kana kuti United Nations High Commissioner for Human Rights, amai Michelle Bachelet, avo vakakurudzira kuti nyika dzakatemerwa zvirango zvinge zvichibviswa kuitira kuti dzikwanise kurwisana nedenda recoronavirus. Hurumende yeZimbabwe yakatsigira kurudziro yaamai Bachelet yekuti zvirango zvibviswe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga. Tinogamuchirai nemufaro vaMavhinga muchirongwa chedu. Mungatiudzawo maonero enyu kana pfungwa yenyu pamusoro pekurudziro yeUnited Nations yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe.
Hongu ichokwadi kuti sangano repasi rose reUnited Nations riri kukurudzira kuti kune nyika dzakatemerwa zvirango. Zvirango izvo zvimbobiswa kuti zvisakanganisa kupamiswa kwemishonga nezvimwe. Asi zvakakosha kuti tizive kuti Zimbabwe haina zvirango zvayakatemerwa pari zvino senyika. Zvirango zviriko zviri kuvanhu. Hakuna zvirango zvingakanganisa kana kutadzisa Zimbabwe kuti iwane mishonga nezvimwe zvakakosha zvekubatsira panguva ino yecoronavirus. Tinoziva kuti sangano reUnited Nations pari zvino riri kutotsvaga mari richipema pasi rose kuti ribatsire nyika yeZimbabwe. Masangano akaita seWorld Food Program kuZimbabwe ari kuyamura vanhu nechikafu, hapana chikonezo chiripo. Uyezvewo vanokwanisa kubatsira pasi rose vari kubatsira nyika yeZimbabwe. Mazuva mashoma apfuura, muzvinamari wekuChina vaJack Ma vakatumirawo zvikwanisiro kuZimbabwe zvikagamuchirwa zvikatambirwa nebazi reutano muZimbabwe. Kureva kuti zvese izvi zviri kuendeka, zvakakosha kuti vatungamiri venyika yeZimbabwe vaite nepavanogona pese kuti vanhu vese vabatsirike, nekuti dambudziko guru riri kuZimbabwe nderehuori riri kutadzisa zvinenge zvatumirwa kuti zvibatsire vanhu kuti zvisvike kuvanhu vari pasi, zvoperera kune vari kumusoro vanenge vaine zvikwanisiro nechekare. Zvakakosha kuti munhu wese awane kuchengetedzeka mukati menyika yeZimbabwe, kunyenye nyaya panguva yakaoma kudai yecoronavirus.
Notenda zvikuru vaMavhinga kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kugweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemi iri Studio 7 ndiri mu Washington DC.
Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kumbimbitho 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 asebetholakale belegcikwane le coronavirus elizweni.
Abantu baminyene ngokunzima izikolo zonke lapho kusawule abantu baminyene nabantu bafuna igrocery abavuyela ukungena phakathi osebelayini ephandle. So kumwa khona ama-ikhawuzaabeka
ilizwe limatasatasa, uzulu edinga okungamphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo lapho okuyaka kungahanjwa mahlayana ezitaladeni.
Ya indawo yamasoti abayikhangelele abantu bayizaba.
Intengo ezitolo iyaqansa ngesikhathi abantu bethenga okuzabaphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo ngesikhathi kungaphunywa ezindlini.
Okumqoka kahle kahle ukuthi isikhathi sesingathi sesithiwa side njalo sesishaywa nakulo mkhuhlane osusuke wamemetheka.
Amagqwetha amela olwela ilungelo loluntu umnumzana Josephat Mzacangulube labanye abane athi asevinjwe yikuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ukuthi aphikise isigwebo sabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 abalegcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni owethulwe yilolu gatsha, owabulawa ligcikwane leli umnumzana Zororo Makamba laye uyabalwa kwabayisikhombisa laba. Kulabesilisa abane, labesifazane abathathu. Ngaphandle koyedwa ohlala edolobheni le-Victoria Falls, abayisikhombisa bonke bahlala eHarare. Oyedwa owayevela kwele Dubai wathelela ababili, kuthi ababevela kwele Melika ababili ababalisa umnumzana Makamba layo othiwa wathelela oyedwa igcikwane leli. Bekuyisiphithiphithi lamuhla endaweni zelizwe ezijiyeneyo abantu bethenga ukudla ukuzabaphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye okwathiwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa abantu abamelanga baphume ezindlini njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe labantu endaweni zelizwe ezijiyeneyo ukuze sizwe umumo. Siqale ngakobulawayo lapho esixoxe khona lo mnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Ukuthi abantu baminyene ngokunzima izikolo zonke lapho kusawule abantu baminyene nabantu bafuna igrocery abavunyela ukungena phakathi osebelayini ephandle. So kumwa khona ama-ikhawuzaabeka kuphina kusenza ukuthi abantu sibele impilo zabo futhi bese.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhonale kobulawayo. Siphinde salubhekisa edolobheni le Harare lapho sixoxe khona lo Councillor Thamsanqa Hadebe.
Abantu abhizi
veizama ukuthi bazithengele izinto zokuthi zibe ezindlini zabo zokudla, ukuthi bathenge isikafu sabo zokudla ngalelo langa kusiya phambili, ngoba kabakwazi ukuthi kuzakuba kuminjani, bazavunyelwa yini ukuthi baphume bengena emavinkilini noma ezitolo bezithengele izinto. So kakumanga kuhle, uzabona le ntengo zezinto kade ngisembare kathe so intengo zikhwele kakubi namhlanje kuphela ekuseni ngendaba ukuthi abantu bakhangelele ukuthi otherwise ililanga elikhona lodwa eliselisele kungakabi khona le lockdown eyokuthenga isikafu le kunye kungafunakala ngabantu.
Kodwa abakudingayo abantu bayakuthola yini?
Okunye kuyazuzakala, okunye kakuzuzakali. Engikubone kuthengwa kakhulu izinto ezifana namakabishi, abathi ngamakanyanisi noma ama-chunks, angithi akwazi khonokho. Izinto zingaba umbhida ekutshebiseni isitshwala sabo, ngoba kukhanya impuphu sibelayo, abanye sebadinga umumbu ukuthi bagayise, vele abanye bayagayisa ngalesi sikhathi ukulungiselela ilanga lemali.
Njengoba kuthiwa kuzasetshenziswa amasotsha, abesabi abantu ukuthi kungaba locuku?
Ya, indaba yamasotsha abayikhangelele, abantu bayisaba ngoba bayawazi umumo wezimbawo uma zokusetshenziswa amasotsha, ukuthi vele amasotsha lawo abahamba njani ngaleso sikhathi esetshenziswa. Yikho laba bantu bezidingela bephume bebaningi ezindlini zabo besiya na kulezo ndawo ezokudinga isikafu sabo, ukuthi bahlale vele bezilungiselele. Kodwa labo bayakhangelela ukuthi lapho lalaphaya kulabanye abazaqina bezinikele ukuthi asike siphume siyedinga lokhu, kumbe sidinga utshwala, kumbe sidinge lalokhu, sibone ukuthi kuyahambeka yini phandle. Kodwa abaningi bangikhona vele sebelungiselele.
Lo-ke ngukhansela Thamsa Ngahadebe owedolobho leHarare ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale eHarare. Siphinde salubhekisa edolobheni leHwange, lapho esithole khona umnumzana Lawrence Pen Pusha Moyo.
Namhlanje kunzima, namhla bekulethe impuphu, bekubuya impuphu lapha, abantu benza isiphithiphithi, kube bezigorona abantu bezama ukuthi bedinge impuphu, besenzela phela ukuthi begcine impuphu ezindini ezafika kumalanga ayi-21 beku-lockdown. Okutho ukuthi ngikhuluma nje abanye bayiswelile impuphu, okuyinto ebuhlungu kakhulu. Asikwazi ukuthi i-lockdown le e-21 days abantu bazaphila njani, njengoba engelisanga ukuthi impuphu njalo eyinye impuphu kwenye izitolo, izitolo iyadura kwezinye izindawo, ye iyadingeka, kodwa izinto isitolo impuphu yakhona iyadura. Okuthi singathi nje, one, impuphu yakhona iyaswelakala, two, ingatholakala uthule ukuthi iprice yakhona yona ngokwayo iprice yenza ukuthi abantu bengafanisa ukuthi sebelayo. Ngathi sikhangele sekule zinsuku ezitshwala kuphela ukuthi singene ku-lockdown, asikwazi ukuthi abantu bazaphila njani lapha ku-lockdown.
Indawo ze-eHwange, izambuzi lalapho kugezelwa khona, kwesinye isikhathi abantu bageza ndawonye, basebenzise khonalokho ndawonye, ngokubona kwakho akusoze kufake na abantu engozini yegciwane lele le-coronavirus?
Into ekhona nje ukuthi singakahambi ngale endaweni singakakhulule izambuzi khonala, asikhangele okwempuphu khonokho. Uyathola ukuthi indaba zempuphu lezi kuba levigoroni engayenzi. Ngathi kule vigoroni lefana engayenziyo, uyathola ukuthi i-social distancing yakhona ekhulunywa ngayo le yokuthi sivikele umkhuhlane lo, ayisoze iyehlula ukuthi iphumelele, ngoba abantu abasoze be-maintain i-distance engange-1 meter kumbe 2 meters sebefuna impuphu bonke. So kwakathesi sithi thina hhayi, banokuthiwa impuphu iya iningi i-distribute ezindaweni ezijiyeneyo. Sisikhangela ke ngendlela lapha esihlezi ngayo eHwange lapha, hayi izambuzi izambuzi eziningi, lokuthi lama-communal toilets siyashiya ama-communal toilets, izindlu eziningi ama-one room, okutho ukuthi abantu bayahlala 21 days ye-one room. So ezempilakahle zazizwani ukuthi abantu bavikele umkhuhlane lo? Ye, bayazama abezempilakahle. Namhla-ke kunje, namhla ngibabone bebhoda ngemota bene PA system besaba ukuthi bekhuthaze abantu, becelisa abantu ngomkhuhlane lo e-COVID-19. Bayazama sebezempilakahle kathi, kodwa amanye ama-areas hayi kathana kakhulu.
Lo ngumnumzana Lawrence Pen Pusha Moyo, isakhamuzi seHwange, sixoxela ecingweni ekhonale eHwange. Ele-South Africa lona selilamalanga amabili kwaqala uhlelo lokuthi abantu bengaphumi ezindlini njengendlela yokunqanda inani labahlasele ligcikwane le-coronavirus ebeseliqansa mihla ngemihla. Kubikwa kubotshwe abantu abangamachumi amahlanu abangalandelanga isinqumo lesi, abanye njalo babonakale betshaywa kabuhlungu ngamasotsha. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ngingathi esika kubona manje ukuthi abantu basaphuma kakhulu bona besiye eyitolo nasemabhanga beyothatha imali ngoba njengoba ilo bhanti seyiqala nje besekusima kuphethelweni enyanga, okusho ukuthi abantu abaningi bayahola-ke bahamba kakhulu ezimali zabo ukuze banelise ukuthi bathenge ukudla mhlawumpe badinge nezidingo zabo, okufana nokuthi iningi labantu mhlawumpe-ke nelimele kedinganelisanga ukuthenga ngoba belingakatholi imali isazobukeka nayo iqhubeka. Kanti-ke safike sabona iyitolo ikakhulukazi ngolwesibili nangolwesi kuleli ziki zika kumkabe khona eziningi zibuyeka zingathi ziphelelwa yimpahla ngoba nakho abantu kade bebatatazela bayothenga. Kodwa ma ubhekisisa ngayizolo ngoba sokuqalile ebhange kuye kwathi ukwehla kancane izinga lokuphela kwezinto eyitolo ngoba iyitolo besezanelisile ukuthi zibuyise impahla.
Sike senzwa ukubana bakhona abanye abasuke mhla kubikwa ukubana kuzathathwa amanyathelo wona lawa asethethwe belubhekise ekhaya eZimbabwe kodwa bathe bafika eBeitbridge bathola umngcele usuvaliwe. Uke wezwa yini abahlangane lodubo lolo?
Ukuthi kuphela ngolwesine khona kuzokuba ngolwesihlanu kusho ukuthi kuye kwaba khona ukugcwala kakhulu abantu emngceleni waseNesina, okuze kwabangela ukuthi ungqongqoshe wezasekhaya lapha udokotela u-Aaron Mtshanedi ahambele khona akhulumisane nabaseZimbabwe ukuthi bavumele abantu bedlule ngoba nabasezimbabwe nabo bese bekhala nakho bethi cha abantu laba abafuna ukundlula lapho akukhona abantu nje kuphela baya eZimbabwe, abanye bakhona ngabaya emazweni aphesheya njengabo Zambia nabo Malawi nakephikepe. Okusho ukuthi mayisikhathi sabe sibaphelele sokuthi imingcele yamele mazivalwe labo bantu bazogcina bephelele eZimbabwe bese bethi bathandeka ikhona.
Sike sabona imfanekiso yamavidiyo amasotsha echaya abantu, ungasitshelani ngocuku lolu osilubone lusenzakala?
Sesike sabona mpela abantu beshaywa lapha ngamasosha ma bethelakale bebuthene kumpe bephuza utwana ngoba utwana kwelapha e-South Africa nogwayi izinto ezizinjiweyo ukuthi ngeke kuthengiswe ngalo sikhathi selamalanga.
Lo ke ngumkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda. Sixoxela ecingweni ese South Africa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wakho wembu.
Zithwele amaphaphu ngezandla izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus elizweni. Iningi lithi ukuswelakala kolwazi ngalomkhuhlane kanye lemithi emaklinika sekudale ukuthi bahlale evalweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi lezakhamizi lithi lesaba ukuthi liza kufa liphele du ngalomkhuhlane osubulela abantu abazinkulungwane ezifika phosa amathumi amabili lasikhombisa 27,000 emhlabeni wonke jikelele. UNkosazana Siphathisiwe Nkalo Sliwe uthi bahlalele evalweni besesabela ukuqhamuka kwalo mkhuhlane esiqintini sabo.
Thina njengezakhamizi sethukile kakhulu ngalo mkhuhlane okuthiwa yi-corona ngoba kusizwa kuthiwa kawelapheki, awulamuthi ongelatshwa ngawo. Njalo lekliniki lapho into sethu sawesi ukuthi akulasizo ongaluthola khona ekliniki ngoba sikhuluma kunje ungaze utshaywe likhanda kumbe umntwana ashise uhambe ekliniki akulancedo ongaluthola. Pho-ke okungaze ukuthi lo mkhuhlane omkhulu kangaka ngendlela esikuzwa ngayo, njalo sisethuswa futhi ukuthi kufa lawo abantu abalemali emazweni amakhulu khona ngapho pho thina esivele singelalutho kuyasethusa kakhulu.
Umnumzana Gibson Moyo isakhamuzi sentshene esabelweni seNswazi uthi basele bedidibele ngendlela lo mkhuhlane ovele ngayo. Uthi kakothole ulwazi olugcweleyo ngaleli gcikwane.
Ngingahlangani nabantu kakhulu abagcweleko kakhulu. Punguzwa laphana bekhuluma ngawo kuthiwa kumele lihlale emakhaya lingayi ndawo saba lalokhu othiwa i-AIDS and lakho yaqala sayizwela kathana sizwele kathana ukuthi esakumuva sabonela khona apha sakukhona abantu sebeselatshwa So, mbalokumangala nxa kuyathi amabhoda sevaliwe sokuthenzi sethuse kakhulu.
Unkosazana Santa Mabuya oyisakhamuzi sestezi la uthi yadingeka imfundiso ebanzi ngaleli gcikwane ikakhulu emakhaya.
Sicela uhulumende ekhiphe izisebenzi zakhe zihambe njengakhona ukukade kusenziwa kuhanja kubala abantu bebegcwele behamba dodudo besibala la. Lakathesi kabahambe dodudo besifundisa ukuthi lizibambe so. Liyenze so, ukuze liphepheli kungali ningayenza so. So nxa bengakwenzi koko khonoko, thina ngapha emakhaya sizaphela, asikwazi ukuba bafundise edorobheni, thina ngapha asila muntu osifundisayo.
Siqhumane lomnumzana Abraham Kiwane Beza, yena odabuka emanxeleni entabazini Duna, oleminyaka okuzalwe ngamathuma esishiyagalolunye lambili, othi uZulu kumele alandele izeluleko zabempilakahle ukuze aphephe kuleli gcikwane.
Lati asifanele sibe ngamachapa nxa kulezicwebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane wakhona ngoba sebayazile ngamathesti abawenzile kulabo abaficane belakho. So kumele sihloniphe sizile sizile singadlali ngakho.
Umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa uthi kusukela ngoMvulo wonke umuntu kulele ukuzamela ahlale endlini yakhe njalo kakho ozavunyelwa ukubhotabhota okwensuku ezingamathumi amabili lane ezilandelayo. UNkiwane uyalisekela leli nyathelo.
Lathi asifanele sibe ngamachapa nxa kulezicwebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane wakhona ngoba sebayazile ngamathesti abawenzile kulabo abaficane belakho. So kumele sihloniphe sizile sizile singadlali ngakho.
Abezempilakahle bathi bahlanu abatholakalela leli gciwane kuleli kwadwa yedwa wafa njalo bakhuthaza uZulu ukuthi ageze izandla kokuphela ngamanzi alesepha njalo ahlale emakhaya ukuze inqabele leli gciwane. Umasipala weGwande bebhoda ngedolobho lamhlanje ntambama ekhuthaza abamabhizimusi ukuthi bavale uZulu wonke ayehlale ezindlini. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda
ngisemuva ncinyane ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga. Lingalithona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ngobani Sithole, igqwetha likamnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abane ababotshwa laye koBulawayo kodwa basiwa ejele leHarare.
Emavikini amabili adlulileyo ngingatholi isithuba lokuthi ngifike esigodlweni esozweni lapho-ke engifike ngabona khona ubaba uMzaca njengoba siwasiswa koBulawayo ahanjiswe esozweni eHarare Central eRimani. Ngifike ngaqoqwa layo ngendaba yayo kabani ngisathi ngale bengakatholi amaphepha awedeni ngakho-ke sengiwatholile amaphepha angikhona amakhulu. Indaba yakhe ithethe isikhathi eside njengoba sikwazi sonke ukuthi it took almost all year kayise ngo-February sesaqeda ngo-December ngakho-ke esengiwabani lamaphepha. Hhayi mina lapho enxa ngikukhangele ngibona kakhulu ukuthi hhayi inkosi yalahleka kakhulu ngakho-ke sesisiya-ke ukuthi sigila le ndaba nanaebengokuhlangelelelayo. Okumqoka kahle-kahle yikuthi isikhathi sesingathi sesisiba side njalo sesishawa la kulo mkhuhlane osusuke wamemetheka kuyikuthi into esizasivalela nje ukuthi sizafika nini enkantolo siqoqisane labojaji nendaba yokuthi baphume kuyikuthi bamelele i-appeal yabo. I'm ready and good to go. So emalangeni amabili amathathu azayo actually ngathi
ngathi kusiyafika ngemanje sizabe sesikwanisile ukuthi siyazi ukuthi njengoba i-bail nayo i-one of the urgent matters that we always talk about ukuthi bangasivumela yini ukuthi sizwakale ngesikhathi sonyeso kuyukuthi nje lathi sesivalile emahhofisini sibalekela wona lo mkhuhlane ongami yamemetheka kodwa nje siyakwanisa ukube sifika nje enkantolo siyakwenza imisebenzi yonaleyo
ye ungasitshela ukuthi kudaba lokubana umnumzana Ngulube wayengekho lapho kutshiswa imota lezo okuthiwa wazitshisa njalo lokuthi yena wayesemfeni baluthatha njani udaba lwakhona lapho beze befake isinqumo sona
yinto lanamhla engani ngididi ingqondo ngoba nxa ngithi ngiyakhangela umantshi wasuka wawukhangela ngendlela emthethweni wethu engekhoyo ngoba into eqakathekileyo yukuthi yena lowo onguye ongena enkantolo esitsho ukuthi into yenziwa kanje ngiyakufaka ngesilungu ngithi he who alleges must prove everything kule indaba akwenzakalanga njalo umantshi uthi umnumzana Ngulube kuyakhanya ukuthi waba semfene angithi la maphepha la awaplace before the court esithi i-evidence means defense kuyavuma ukuthi they were authentic they were genuine but abe sesithi ividiyo le akhitshwa ngubaba umzaca kwakumele ibe lesikhathi meaning to say it was supposed to be in real time angazi ukuthi lapho uzama ukuthini ngoba thina sithi emthethweni he who alleges must prove so ubaba umzaca yena ngokwakhe kwakungamelanga aprove beyond that ngoba yena angavele akufake before the court kwaso kusokungumthuthiso kumele ukuthi athi this thing is not authentic angithi ngoba eyaninje angithi so angazi ukuthi wakuthatha njani kuyukuthi yinto nje lami endidi ingqondo and I am very confident ukuthi as we go to high court those issues are going to be dealt with had it been that the magistrate was saying ukuthi he's convicting based on circumstantial evidence it was something else but he's not saying that you know it really baffles the mind but anyway we've got the opportunity to go to high court and deal with that thing we've got a strong case I strongly believe
manje kodwa yena wathi umthole enjani ube ngumuntu ophile kahle na
indoda iqinile indoda ezimiseleyo into engani yangethusa ukuthi ngamthole sithi wayekwazi ukuthi umantshi angenza khona okwakwenzile engingazi ukuthi wayekuthatha ngani kodwa kwangethusa mbijani kodwa yayikwakutshoyo so ngumuntu okade ezimisele ukuthi hayi the road ahead of him is going through prison
sike sezwa ukubana isizathu sokubana yena labanye bakhe ababevalelwe ndawonye basuswe kobulawayo ikuthi impilo yabo yayisengozini like lakucubungula yini lokhu ukuthi kathi ingozi yakhona yayizavela ngaphi umuntu esejele
hayi ngumuntu nje oyabebhuqa akahle umuntu odelelayo nxa isitsho njalo ngoba kambe shiwa ngingangena ejele namhla ingozi yami ngani indlela nje yokuthi bamthunduveke ngoba ngale lapha khona izihlobo zakhe ikho lapha ezingekhoyo khona ngapha kube labantu abamvakatshelayo kube labangane abamvakatshelayo ngale nje siyabe sifikile nje nxa sihambele khona angiboni ukuthi kulo msoco nje khonokho okutshiwoyo
siyabonga kakhulu ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga abalaleli ingoba nihloleli ibizo lami ngomncube atoni
hayi lathi sibonge Loge ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likamnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abahlanu ababotshwa kobulawayo basuswa basiwa eHarare ebesixoxela ebuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba
yalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga lamhla sicubungula ukuthi abathengisa esitaladeni basebenza njani ngesikhathi secoronavirus sixoxa lo nkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association
esikhuthaza ukuthi ngabahlala lamanzi bekeza izandla bekeza lezi lama fruits abe especially laba abathengisa ama fruits
bebagezisa so sikhankaza sicela lo city council ukuthi ehlale esinike amabhawuza kumbe nevula izimpompi zakhe amanzi ebe khona ebe avelele then sibe sesikhuluma ngokuthi amapolisa akakwazi kathatha iresponsibility yokufundisa abantu behambe bebatshele kuhle kuhle ngezitrade ukuthi abantu bengabuthani not ukuthi bebatshaye ngezemvuvu so siyakhuthaza ukuthi la uhulumende kafundise amapolisa abo khonapho abantu abatshaya abangogogo abantu abatshaya ngabazukulu babona laba bagogo labo bona laba abatshaya abantu bakhudliswa ngemali evending so ngabayekele ukwenza khonokho ngababe lesikhathi sokufundisana labantu kube lama flyers aphumayo abhodayo sananzelela ukuthi amavendors amaningi kawala ma WhatsApp lawo ukuphuma khona information yona le kabala ma TV ukuthi bayachona bebukele kuphuma yona le information so umuntu lo muntu kumele kube lento ayiphiwayo mbene lugwalo kumbeni kuyini okutshenisayo kube lama adbana la
nxa kuyikuthi abanye abathengisayo babochiwe basiwa ngapi njalo kwenzakalani kumpahla zabo
ababochwayo nxa bethengisa wahanjiswa e-drill roll bengabotshwa ngumpholisa we-city council iyabathatha nge-roll yabo beyithiwe e-drill roll konke nempahla zabo befayinda khona ngale impahla ziyasala bona ngokwaba amapholisa bathi bayenza i-auction kodwa akasizake sinxuswe kiyo i-auction ikuthi umuntu nxa ezethathelwe wabhadala ifayindi okunye vele okwabe sokusengqondweni yakhe ukuthi sefuna ukuyaqhubekela phambili ngebhizinisi edinga esinye istaff so ukuthi lokho okusalayo basala bezenzelani amapholisa kumbeni basala beyenzani kodwa esikwaziyo ukuthi kwesinye isikhathi sasibone ntambama bona amapholisa sebephuma bethwele ama-paperback singazi ukuthi babebethengile ku-auction ukuthi i-auction le ngeyabo azake siyibone ifakwa ku-public so siyakhuthaza ukuthi nakho kwakuphume ku-public ukuthi hhayi kuthethwa impahla ezinje i-auction ngesikhathi ezingaka okwazothi laba bantu abafisayo labo bona laba abathethelweyo ukuthi beyithenga nge-cheaper price bebuyele futhi emgwaqweni so yikho esingathi sikhala ngakho futhi njengama-vendors ukuthi i-auction leyo ibe segcekeni
manje abathengisa ezitaladini bengazivikela njani ekuhlukuluzweni
siyakhuthaza thina ama-members ethu wonke sihlala silabo sibese sifundisana labo siyabakhuthaza labo ukuthi kabajoyine inhlanganiso kababe ngama-members bebe ngama-active members kabakhulume izinto zabo ezibahluphayo enhlanganisweni okwezokuthi lathi sesihambisa kumbeni labo futhi kulama-committees akhona kuma-ward abo labo bekwanisa ukuthi bezihambisela iy'hlupho zabo eza ku-city council or kuma-councillors kuma-m ps okwezokuthi kulungiswa kungabe kulungiswa njalo siba lama-trainings esiwayenzayo kathesi sine-financial business training esiyenzayo okuthi ama-members ethu sayafundisa ukuthi how to run ama-business abo bebambe njani izimali zabo beyenze njani lakhona lokhu akwama-bylaws e-city council sihlala sibafundisa ngawo ozo ama-bylaws angkhona engakaphumi mgceke ukuthi sikwazi ukuthi vele silandela waphi esilokhu salandela ngamadala but still sisebenzela nawo hlele council siyayifuqa layo labo besifuqa ukwenza ukuthi lathi sisebenze kuhle ubulawayo wethu laye ebe ngohlanzekileyo so konke khona lokhu sihlala silabo ama-vendors on the ground sikhuluma lawo ngoba lathi singama-vendors singu-ground siyabe sifundisana sibonisana ngakho konke
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo vendors and traders association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile mhlanga
Thank you.
ngehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni. Ilizwe limatasatasa uzulu edinga ukungamphilisa kwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo lapho okuyabe kungahanjwa mahlayana ezidaladeni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Lila.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.